Hapana nyika iri chitsuwa, kana kuti there is no nation which is an island. The Commonwealth musangano wenyika dzanga dzichimbotongwa neBritain dzinoungana kugadzirisa zvematongerwo enyika, kugadzirisa zvebudiriro munyaya dzeeducation, munyaya dzehealth, munyaya dzeinfrastructure development, plus a pool of nations that can assist to develop each other through my investments, through my scholarships anobatsira mueducation zvekutaura kwandaita, kugadzirisa zvipatara zvedu, maexchanges anoitwa nemamedical doctors. Saka zvakakosha munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvebudiriro neinfrastructure development, nokusheya technology, nokusheya pfungwa dzinoita kuti nyika ibudirire. Munyaya dzemasports, munyaya dzakasiyana-siyana mune zveupfumi nemagariro enyika nokubudirira kwenyika. Saka zvakakosha.
Zvakange zvakonzera kuti Zimbabwe ibude mucommonwealth zvachinja here?
Hazvisati zvachinja, nekuti zvakaita kuti Zimbabwe ibude mucommonwealth payakabuda muna 2003 yanga iri nyaya yesarudzo dzomuna 2002 dzakaitwa idzo. Vanhu muna 2002 tinozova kuti paivhotwa vanhu muHarare, vanhu vakatodirwa tega vari mumapolling station. Ndosaka patiri kuti vamunangagwa paanotaura nekuti tinoda sarudzo dzakachena. Vanorevei kana vachiti vanoda sarudzo dzakachena, iwo masoja achiita vachizviti maagritech officer, masoja amwe akaretaya ari kumisha kondi ari kuoganiza musangano wezanu. Saka yanga iri nyaya yesarudzo, kuti sarudzo dzomuzimbabwe dzinoita kuti mutungamiri wenyika nehurumende yakwe vasarudzo dzinenge dzichimboitwa sei. Saka zvinhu zvikuru zvanga zvichinetsa panyaya yesarudzo muelectoral field, munyaya dzemidhia, munyaya dzemitemo inodzvanyirira vanhu, munyaya dzenhepfenuro, hazvisati zvagadzirirwa. Vanotaungwa kuti mukadzi wavachiwenga akugrebha mafamu. Saka ndiyo new era iyi, handito zvaingeitwa namugadzi nomukadzi wakwe Grace.
Chatingatarisira kuti chingachinja kana Zimbabwe yadzokera mucommonwealth chingava chii?
Kana pasina nyaya yekuti maitirwo anoitwa sarudzo achinja, hapana zvinenge tadzokeramo, because ndoranga riri dambudziko.
Pane zvingafanira kuitwa here necommonwealth isati yagamuchira kuti Zimbabwe idzokere musangano iri?
Inofanira kuona kuti hurumende yavamunangagwa here kuti kwai new dispensation yaita sarudzo here, nokuti hurumende haina kuuya nesarudzo kai. Vakadzingirira mudhara wavo anga akuita zvinhu zvemangamanga nomukadzi wake, vakazvibvisa vakazouyawo. Saka ivonga vachiratidza kuti vakasiyana mugabe nekuita sarudzo dzakachena nekuita sarudzo dze-one man one vote. Zvaita vana vatongogara 1979 vasati vaurava nevamwe vavezana. Kuti isu tinoona Zimbabwe yakachena isingataridzi munhu kuti ndiwe rudzi rupi, mushona here, murungu here, mutema here, asi kuti muzimbabweni.